Zuva rino izuva redu ranhasi, izuva remufaro. Takaronga kuti tikasangana nemamwe madzimai tiite ahybrid Zoom meeting yekuti tese tikwanise kuziva kuti chii chiri kuitika. African Union tichirepresenta African Union muno muamerica, tiri kushanda navo nahuye vari kutizivisa kuti zvinhu zvakamira sei zvemadzimai, asi nesuwo tinovazivisa kuti zvikuru tiri kuzviita isese kuafrican union. Takauya nepurogiramu inonzi gewe yeafrican union inobatsira kuti pave neurongwa hwokuziva madzimai nguva ichiripo, kuti madzimai asumuka ati ndisu tiri pano tirikuda kuti zvinhu zvifambe nezvakanaka, tive included, tive tiri pamwe chete nevamwe vari kumhanya nemabhizinesi avo. Ende taona kuti African Union yakauya nedhokumendi ravo 2018 to 2010 yekuti mukwanise kupiwa dzimari dzekurana mabhizinesi enyu mumabhenki. Zvirunga muneiziva dambudziko iri, ndiri kutaura zvinhu zvisiri zvisina kumboitika.
Asiipako vazhinji madzimai vanoti ehe, tinozvinzwa kuti mabhanga ane mari, asi ko nyaya yechibatiso yavanoti yecollateral panofanziswa sei pa?
Nyaya yechibatiso ndo yatati seafrican union tofunga kuti tiiongorore. Ndosaka takauya nedhokumendi. Dhokumendi riri kuratidza kuti mudzimai ngaakwanise kufamba achipinda mubhenki azokwanisa kuwana. Ini ndinotoziva kuti madzimai tinotori so very organized, tiri panzvimbo imwe chete yekuti tichida kuita mabhizimusi tinoda kuratidzira kuti ndiri kugona zvandiri kuita. Ndo chibatiso chenyu ichocho. Kuva nepfungwa dzekuti matangisa bhizimusi renyu moenda kubhenki mobatsirwa kuti bhizimusi kuti ritandamuke rigove rinokura, noti kuti mungove imi munoitira mhuri yenyu yekumba, asi kuti mhuri yedu yemuzimbabwe yose igove inokwanisa kuwana kubhenefita out of business ramune muchiita. Mabhenki anozviona izvozvo otibatsira kuti bhizinesi renyu riya rikure nemazvo.
Mune dzidziso here yamunenge muchipa madzimai uyezve vanenge vachida kuti vashande nemi pachirongwa ichi vanokuwana ikupi?
African Union yabudisa document iri ririko kunzoko. Tinavo vanhu vari munzvimbo mukanzwa kuti pane mahofisi evanhu veafrican union, tofanirwa kuti tinoona kuti tingaite sei kuti tikwanise kuita kuti dhokumendi redu iroro rigova riri tinoapplya kumabhizimusi edu atinoita. Ndofunga makazvinzwa kuti kune inonzi African Continental Free Trade Area yakatobuda nebhiri rinokwanisa kubatsira madzimai nemadzimai echidiki vari kusumuka vari kuda kuita professional kuti vamhanye especially nemaissues eborder trading.